kunda no aya asimuka musi uyo chikwata chine mukombe wechengezi Platinum Stars chichita mangange 0-0 ne Arena Movers iyo ichangopinda mupsl veruzhinji vanga vachitarisira kuchengezi ichaitirwa nyore nemutambo uyu yakunda asi Arena yaratidza kuti hakusina zvikwata zvinonzi zvidiki. Mitambo yatanga zvinodakadza asi vamwe havasi kufara nezvabuda mumitambo uyu. Chikwata cheTex United charova 1-0 nechikenini kuchitiwo ZPC Kariba yaita mangange 2-2 nechimwe chikwata chitsva cheTel 1. Greenfield yarova Blauwe Chiefs 2-1. Makundano aya ari kusimuka paine manyokonyoko ayo awedzerwa nekudzoka kuZimbabwe kwemutambi ane mukurumbira Kama Billiard uyo angatamba kuSouth Africa kwemakore gumi apfuura. Kama uyo angadiwa nezvikwata zvinosanganisira Dynamos Ngezi neManika Diamonds akasarudza yadha iyo yakamukweza nemari zhinji. Uraridzi wemutambo wenhabvu muGobe Makanyere anoti kudzoka kwaKama nakuda mahachi muPSL kunobatsira kusimudzira nhabvu munyika.
Zvinosadzwa mubhora reZimbabwe kuti vakomana vari kutadzwawo respect yeligi yedu yahedaiya. But let's hope they are going to bring positive things into the league, and also we look at them setting standards because we are involved in South Africa for our own Renane. We are happy about that, and we hope that there is a similar issue.
Yaja na Biliati, vari kusimudzira makundano aya nemutambo wavo wekutanga neHwange Mangwana muKoliari umo chipangano isingaroveke zvekutamba. Kunyange zvakadaro yadha haisi pazvikwata zvekutarisirwa kurwira zvine muchindo kutora mukombe mukuru wenhabvu munyika. Zvimwe zvikwata zvanga zviri mubishiwo pamariketi tenga vatambi vatsva Chimungamirwa neSimba Bhora iyo yakatenga vatambi gumi nevaviri neCape United iyo yakatenga vatambi vatsva gumi. Asi mukuru weCape United vafaraijere vayambira vatambi vakatengwa nechikwata chavo kuti vanofarira kuziva kuti kutambira Cape United zvinorevei.
Ndiripada pamahwani huziya dzainenge ichaiiida kukurova here ndazida kukurova ijanamasida kukurova haine ndazida kukurova ida kumuchira pamuri papo kana katinga kuvhotiiaaaaaa.
Asi nyaya iri pamiromo peveruzhinji ndeyekuti achatora mukombe mukuru uyu ndiani. Mumongororo wemutambo wenhabvu vaKelvin Mushonga vanoti mitambo inoratidza kuti ichange yakabaka moto mwaka uno asi pagumisira Dynamos ndiyo ichatora mukombe.
Unonge kuchange kune mapisi maliti ino yegore rino yandinofunga kuti ingatore mukombe ino ndakazvitarisa nekutongoona kunge ona kunge Dynamos inotora mukombe.
Ngezi Platinum Stars iyo inove ndiyo yakatora mukombe weligi ichange yakamirira nyika asi muCup Champions League. Dynamos ichange yakamirirawo nyika muCup Confederation Cup. Makanyire anofunga kuti iye Ngezi Platinum Stars inogora kutora mukombe uyu zvekare asi asingakanganwe FC Platinum. Mimwe mitambo iri kumangwana asi yakamira seizvi Islanders versus Dynamos, Manika Diamonds versus Simba Bora. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.